Tauya letu chini ya wandika watata kuti andigone kuramba kusangana nevanhu ndivo varidzi veguta. Saka ndasangana navo nepechini dzavo vanga vachitungamirwa naPresa Shumba vandipa magwaro avo vanga vachiti vari zviito. Zviito zvokuti vari kuti ivo tikwatadza mainterest uyezve interest anofambirana nemabva muna February 2009. Kamuna December 2010 vari kuti ivo vanofanira kuti tiite ikanzure zvikweretis titi aiwa zvikweretis hapachisina ivo vari kutikumbira kuti tiite. Saka ndazviona ndikavataurira kuti inyaya huru yekuti handikwanisi kuvapa mhinduro ndiri ndega. Hanga ndisina nguva yekuti ndiongorore pepa ravanga vandipa ndangoriti vandikumbirwa kuti nditaure pakare pakare sati ndambozvizeya. Tikavataurira kuti ndichazeya pepa iri. Ndaziya pepa iri handinoziva zvatinoita sekanzuro zvokuti ndichadeedza meya chaadanawo town clerk city treasure itogara pasi kuti zvinorevei kuguta reHarare. Tikanga tagara pasi takadaro adana vemaresident association kwete vered trust chete kuti havasino vega ava ndo vauya nhasi asi vamwe vese vanga varingori nenyaya iyoyo. Tatovadana tokurwa tiri pamwe chete tiwirirana kuti seguta nekuti semataurira avaita mugwaro dzavo vanoratidza kuti vanhu vari kufarira kuti guta rifambewo zvakanaka.
Ichokwadi here kuti imi sekanzuru muri kutora midziyo yevanhu vanenge vaine zvikwereti muchiendesa kuauction? Zviri kufamba sei?
Tikawana zvinhu izvozvo zvakadaro ndinoda kuvimbisa Blessing kuti kana paine chinhu chemunhu chakatorwa chikasvika pakutotengeswa chikarova, haisiriyo polisi yekanzuru yedu yatinayo yezvinoizvi. Tinotsvaga ndichitaurirana naye akwanise kuwana kuti abhadhare mari yaanenge afanira kubhadhara guta reHarare, kwete kuti tinobva tasvika pakutengesa. Hatisi vanhu vakafanana naivavo. Kana kune zvakaitika zvakadaro tikawana umbowo, ndinoimba kuti ndinokuvimbisa kuti munhu anenge akadaro, mushandi wekanzuru anenge akadaro, aiwa tichamupa urangu unoenderana nemhosva yaanenge akapara, nekuti hatina kumbofa takapa mutemo wokuti torai zvinhu zvevanhu muchitengesa kana vachingovakoniwa kubhadhara.